Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 26 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa voita musangano wekuti vaone kuti votora gwara ripi.
Marishanga tininayo zvese zvanga zviripo, asi nyaya yekuti munotambira kisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kushandisa mari yako, kunzvimbo yekuti haukwanisi kunwa kokokora, saka kuti unofarira kunzvimbo dzakaita saizvozvo, taona kuti aiwa zvinani vari iko ivavo vangoravo zvishoma izvo zviripo izvozvo.
Vakawanda vari kunze kwenyika vanogundikana kuenda kumusha kuzorore kisimusi vachiti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Kunyangwe hazvo zvakaoma munyika, vamwe vanoti vari kutosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nematanhatu nhasi. Varwere vakawanda vachidzorwa kumba, izvo zvapa kuti vakawanda vaomerwe pazororo rino rekisimusi negoredzva. Varwere vari muzvipatara vakawanda ndevaya vana chiremba vavo vanenge vakazvimiririra asi vachishandisa maward navana mukoti vemuzvipatara zvehurumende kana kuti maprivate patients. Dare reLabour Court rakapa mutongo wekuti vana chiremba vadzokere kumabasa, richiti kuratidzira kwavo kwaisava pamutemo. Hurumende yakabva yati yambomisa vana chiremba ava mabasa kwemavhiki maviri uye nekuvadaidza kudare. Asi vana chiremba vari kutsika madziro vachiti havasi kuzodzokera kusvika zvichemo zvavo zvinosanganisira mari yemuhoro uye kuwaniswa kwevarwere mishonga zvagadziriswa. Nhasi pataenda pamhepo vana chiremba ava vanga vachiita musangano kuti vaone kuti votora gwara ripi. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndo vakanzi nedare remakurukota vagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba iyi. Asi munhu adaira nharembozha yavo ati vachazofonera Studio 7 kunyangwe hazvo vasina kuzoita izvi pataenda kumhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike kuti tinzwewo maonero avo nezvekuramwa mabasa kwavana chiremba.
Nhau yana chiremba inhau inosuwisa zvikuru nekuda kwekuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekuponera kuzvipatara zvehurumende, zvipatara zvemakanzuru nezvipatara zvemamishoni. Saka nekudaro pakava nekukakavadzana pakati peana chiremba nehurumende, zvoreva izvo kuti veruzhinji vanopinda mudambudziko rakakura zvikuru. Kunyanya-nyanya panguva yatiri inoiyi yechisimusi inosanganiswa nemasaona, inosanganisa nekuti vanhu vanokwanisa kusangana neurwere, asi nekuda kwekuti veruzhinji havazokwanisa kuenda kumaprivate kuti vanobatsirwako nekuda kuti veruzhinji tinorarama nekuenda kuzvipatara zvehurumende.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Kurudziro yedu ndeyekuti hurumende dai yadzora mwoyo yagara pasi nana chiremba pagadziriswa matambudziko aripo, kuitira kuti tisarambe tichichungurudza nekuomesera veruzhinji avo vasina mamedical aid, avo vasina mari yekuti vanokwanisa kubuda kunorapwa kunze. Saka dambudziko iri dai rachigadziriswa nekuchimbidza, nekuti vanhu vari kurwarira mudzimba, vanhu vari kufira mudzimba, nekuda kwekuti havakwanise kunge vachiwana mari dzekuenda kunorapwa kuzvipatara zveprivate kana kuwana mari sezvinoita vari mumatongerwe nyika vaya vakuru vedu avo vanobhururuka vachinorapwa kunze. Veruzhinji hatikwanise kubhururuka kunorapwa kunze. Saka tinenge tichitotarisira kuti dai zvipatara zvedu zvashanda kuitira kuti tiende tinorapwa ikoko.
Asi semaonero enyu, budget rinoiswa nehurumende kunyaya dzeutano rinonyatsokwana here kana kuti kunoda kutoiswa mari yakawanda?
Budget harikwani nekuda kwekuti mukatarisa makore mazhinji apfuura esaya, budget iri kupihwa kubazi rezveutano harisi kana kukwanisa kumita iye yatinoti Abuja Declaration inoti izvo hurumende dzemuAfrica dzinofanira kunge dzichipa chidimbu chinoita 15% chebhajeti rose kumabasa ezveutano. Zvoreva izvo kuti iye zvinezvi muri kuona kuzvipatara hakuna zvekushandisa. Kuramwa kwaitwa mabasa nevana chiremba imwe nyaya yavaiburitsa inhau yekuti hatina zvekushandisa muzvipatara umu. Mishonga hakuna, mishina yacho hakuna, iye zvinezvi kana magravhosi chaiwo ekushandisa hakuna.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika, vamwe vanhu vanoti vanotosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vashanyira nzvimbo yeChinoi Caves vachiona zviyevedzo zviri panzvimbo iyi. Mumwe avo vashanyira nzvimbo iyi vatonderai chaitezvi avo vabva kumarondera vati kunyange zvinhu zvakaoma hapana wekuchemera asi kutosunga dzisimbe. Vachaitezvi vati kuoma kwezvinhu munyika kwakavasimbisa zvekuti vave kurongera ramangwana nguva iripo.
Situation munyika medu yatisimbisa. It's like we as we go through hard times it to gain our strength. Saga tabu kusiwa ahead of time kuti what can we do should tikaenda through ma tiketine ma challenges. We just set aside some funds. This is what this one is for holiday. Tinoto zvicreate our own comfort kuti tisanyanyudzimbikana.
Mumwe angaine mhuri yake kuChinoi Caves ndiyamai Mo Blessing Pasipamire avati vafunga zvekufadza mhuri yavo sezvo mari yekupinda mumapako anga ari madhora matatu pamunhu.
Tangotirega tongofadzawo mhuri nema $3 bhoza ofucha inofure chingwa riri kuita itorofu dzechingwa chetamuri satangonyima vana nhasi vakajeka raisi tobva tamuya kunonavo kungova injova kungovafara chete kuti vaenda kuChinoi Caves just traveling nekungodya machikenini.
VaRichmond Nuta vatiwo zvinhu zvakaoma asi vamanikidza kuuya nemhuri kuti vaone zvowanikwa zviri munyika yavo.
Vainyaya yekuo sacrifice was they need to seek our heritage. Saka vamba vacho kunongofosawo nezviripo kuti list vana vaone something but kuoma zvinhu zvakaoma.
Asi vanhuta vati mari yekuona mhuka dzakaita seshumba yakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo.
Asi kushumba kunodhura $5 adult. No way yandinoenda kushumba ka taunoona shumba ndomira kuyakuya for more than an hour because nongora ngomira pamwe 30 minutes or so then apatwe $5 shuma.
Vakrisa Chikonye vati munhu wese anofanirwa kukwanisa kuona mhuka zvisinei kuti murombo here kana kuti mupfumi.
Zvinofanira kukwanisika nemunhu wese. It's an attraction yemaZimbabwe iri muZimbabwe. So everyone should afford to get in without maybe going deep into their pockets or what.
Asi vaBernard Mutunzi vati madhora matatu akawandisa zvichienzaniswa nemawanirwo ari kuitwa mari iyo vanoti iri kunetsa kuwana.
Mamwe makore acho napa zvaipfuura $3 mari yachona yaiwanika apa pari kuti hapo $3 asi mari yacho haisikwani. Saka difference yacho inoitwa kunge imwe chete because hakuna ari kuikonza iwana $3 acho. Kana tichikombera ndika kumashure kuna nhasani panenge pakawandwa pana zvekuti kutomira kana pana paidai pakatozara nemota
saka tikati kare pai zvaiva zvaka zvichidhura nhasi zvakachipa asi pazvakachipa ndopa pasina kuzara saka
kupinda kuona mapako munhu anga achibhadhara madhora matatu kuona mhuka munhu anga achibhadhara madhora mashanu kufara vanhu vachibika nekunwa kwanga kuchibhadharwa madhora gumi pamhuri uye vashanyi vekunze vanga vachibhadhara madhora gumi ekuamerica kuona mapako nezana remadhora kutuhwina mumvura dzemapako ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chiguriwa
Vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakakundikana kuenda kumusha kuzorore Kisimusi vamwe vavo vachiti vaswera vachiita zvakasiyana siyana pazuva ranhasi reBoxing Day zvinosanganisira kutandara nehama neshamwari vachidya nekunwa vamwewo vachiswera vari kumabasa vamwewo vakaita semutungamiri wesangano revanotengesa nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru ndivo vaswera vachiona zvavo muka kuKruger National Park iri muSouth Africa. VaJuru vanoti kuoma kwezvinhu kumusha ndiko kwakavaodza mwoyo uye vanoti kunyange hazvo vanga vaine mari yekuti vaikwanisa kuenda kumusha vachipedza zuro reKrisimusi zvese negoredzva. Vati nyaya yekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, kushayikwa kwezvimwe zvekudya nezvekunwa pamwe nekunetsa kuwanikwa kwemari munyika ndizvo zvakaita kuti vasarudze havo kutambira Kisimusi vari muSouth Africa mavagere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 abata vaJuru avo vari kuKruger National Park.
Ranga rizvira rekisimusi iye zvara nhasi ndere Boxing Day. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakazama nepazvinogona napo kuti zvinge zvichifara kunyanya kufara zviri kunze kwenyika sekuti munyika hamuna chekubata chero uine mari yako hamuna kukokora hamuna chii. Saka isu nevamwe takakwanisa kunge tichinge tiri kunzewo kwenyika isusu tanga tichifara tiri kunonzi kuKruger National Park. Vazhinji vanoiziva iri National Park iri panumber 9 in the world uye iri panumber 2 muAfrica ichiteerera Serengeti. Saka anga ari mafaro badzi zvekuzi vana vekuZimbabwe vanga variko vachitaurawo shona vachitaurawo ndevene ichivanzwa imomo muKruger National Park. Saka toti anga ari mafaro chaizvozvo kuvana veZimbabwe vakange vasarudza kuenda kunze kwenyika kuti vanofarawo vari kunze kwenyika kana kuti vagara kunze kwenyika.
Asi muri kunzwa sei kuti muri kupedza zororo iri musiri kumusha?
Tinoitika nechekutika mupoma Jonga zvino nguva unongotozongoti panofarika ndopotongozofarira uri sekuti ndo zvinenge zviripo kwangongotumirawo vanenge vari kumusha iko vafara vari pavari isusuwo tingofarawo tiri patiri ndo mamiri azvananga zvangoitawo iwayo.
Saka nhasi ndezvipi zvamaona zvamukati zvanakidza mhuri yenyu?
Nhasi takwanisa kunge tichipinda muKruger National Park pazuva rechipiri zuva rekutanga ndevanhezera nhasi ndo ratazonyatsoona mhuka zvakanaka chaizvo sekuti nezuro kwakanga kwakazarisa saka mota dzaitomiswa kunzi aiwa imbomirai kunze kunenge tichipinda mota 10-10 kana pakabuda 10 topinda 10. Saka nhasi tazowanika tichiona mhuka dzese taona nzou dzava dzichifamba dzakawanda zvikurusa tikaona zvipembenene tikaona zvese marhino asi mafurira mudenga ndo anga akanyanya kuti wandei zvikurusa tikakwanisa kuonawo nyati tikanonyeka akaitoreke kutanga kuti imhuri yangu tinge tichiona zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka tongoti pabig 5 tikaona mhuka dzese hapana mhuka yatisina kuona pabig 5.
VaJuru vane mhuri yakakura sei?
VaJuru vane vana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete.
Saka imi kusaenda kumusha paKrisimusi kwaive kwokuti makakundikana nekuda kwekushayiwa mari here kana zvekufambisa kana kuti makasarudza henyu kutambira Krisimusi muri kuSouth Africa?
Mukoma Jonga, mari tanga tiinayo zvese zvanga zviripo asi nyaya yekuti munotambira Krisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kushandisa mari yako kunzvimbo yekuti haukwanisi kunwa kokokora. Kokokora chinhu chiri basic mukoma Jonga, chinhu chekuti chinofanirwa kungowanikwa nemunhu wese wese kana wakabata mari yako. Saka kuti unofarira kunzvimbo dzakaita saizvozvo chaona kuti aiwa
tirikuita makukuti chinhira makoko mashoma anenge ari ikako zvinani variko ivavo vangorawo zvishoma izvo zviriko izvozvo itoitwawo zviri kunoko pamwe nhamba ingaite diki pamitsarama.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuKruger National Park muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuDemocratic Republic of Congo vanoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wesvondo dzaendeswa mberi mumatunhu matatu kusvika muna kurume mushure mekunge mutungamiri wenyika asarudzwa uye kugadzwa. Mumwe mwana wekuGuatemala akashaya ari maoko evanochengetedza miganhu yeAmerica. Apa kuti imwe nengo yemaDemocrats yakakukidza musarudzo dzeSenate kuTexas vaBeto O'Rourke vakurudzire kuti paferefetwe zvakakonzera rufu urwu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura kushanda zviri pamutemo kweparamende muna Gunyana vachivimbisa kuti paramende iyi ichavandudza mitemo yakasiyana-siyana kuitira kuti vemabhizimisi vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka munyika. Asi kusvika pari zvino hapana zvizhinji zvakavimbiswa zvati zvaitwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakavhura paramende vachivimbisa kuti hurumende yavo yainge yakasiyana nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makurukota vaMnangagwa mazhinji akatadza kuenda kuparamende musi wayatanga basa, izvo zvakatsamwisa vakawanda, vamwe vasina kufarawo nazvo. Mumiriri weNorton muNational Assembly vaTemba Muliswa avo vakati urongwa hwavaMnangagwa haugoni kubudirira nemaitiro emakurukota avo.
Report is based on the ministers implementing, and if they're not here, who will implement? Very sad.
Makurukota ehurumende ndiwo anofanira kuona kuti zvese zvakataurwa nemutungamiriri wenyika zvaitwa. Zvino kana asipo, ndiani anozviita? Zvakashata chose zviri kuitika izvi.
Mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda havanawo kufara nemaitiro emakurukota uye vakavimbisa kutaura nemakurukota aya pamwe nekuzivisa mutungamiri wenyika nezvenyaya iyi.
Just to nip it in the bud, I will raise the issue tomorrow when we meet the honorable ministers.
Kuti zvisaramba zvichiitika ndichataura nemakurukota ndovatsanangurira zvirango zvaanokwanisa kupihwa kana atadza kuteedza mutemo wenyika neparamendi unovasungira kuti varemekedze pamwe chete nekuuya kudare rino.
Nguva dzese panotanga paramende basa, mosheni yekutanga muNational Assembly neSenate ndeyekutenda mutungamiri wenyika nemashoko avo pakuvhura paramende. Asi gore rino, nengo dzeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakati hadzisi kuzotaura pamusoro pemosheni iyi sezvo bato radzo risingatore vaMnangagwa semutungamiri wenyika ari pamutemo. MDC inoti sarudzo dza2018 dzakabirwa zvemhando yepamusoro, ukuwo ZANU-PF ichiti yakakunda zvine mutsindo, izvo zvakatambirwa nedare reConstitutional Court. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti kuita kwakadai hakuna zvakunobatsira.
Plus hazvina zvezvinombochinja kuzoko kungoita fight chete nokutaridza political power. Chinhu chokuti vaMnangagwa ndi president weZimbabwe hatizvo kutaurirana nhema pano. VaMnangagwa ndi president weZimbabwe unless kana vakafa kana kuti vakarwara kana kuti vakabviswa rezano, vaMnangagwa vabvi papo kusvika 2023 asvika. That is the honest truth iripo, and that is the legal position iripo unless something happens to the president. Havabviswi papo. Whether vanhu vemDC muparliament varega kudibheta speech yaMnangagwa kati vaidibheta.
Mukuru wesangano rinomirira vatori venhau dzemuparamende reZimbabwe Parliamentary Journalists Forum Veneranda Langa anotiwo muparamende murikugara muine mhirizhonga. Langa anoti nyaya yekuti nhengo dzeMDC dziri kuramba kuremekedza vamunangagwa ndiyo yakazoita kuti dziburitswe mudare nechisimba musi waturwa budget ra 2019.
Saka pabhajeti apa ndipo pakazoshata, nokutoti paakapinda havana kusimuka, vakazopedzisira vatumirwa mapurisa na Speaker of Parliament Jacob Mtenda kuti avadzinge muhausi. Saka madzingiro acho akaita mhirizhonga zvekutoti ba MPs MDC Alliance echidzimai vamwe vakasimudzwa zvekutoti vakazopedzisira vakurwara, vamwe vacho vakasimudzwa nenzira inonyadzisa zvekutoti chero zvifekwa zvavo zvemukati zvaitoonekwa.
Anoti kunze kwemhirizhonga yakaitika mudare mumakomiti eparamende mune nyaya hombe dzakaitika, uye anoona sekuti nyaya yekuongororwa kwemashandiro ndiro ekambani yemarasha yeHwange Colliery nekomiti inoona nezvemigodhi kwakaburitsa huori hunotyisa huri kuitika mukambani iyi. Langa anoti chakanyanya kukatyamadza maitiro enhengo dzebato reZANU PF idzo dzakaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane zvikamu zvakati kuti mukambani iyi Vanik van Hoog Straten vasape humbo pamusoro pekambani iyi.
MPs vachiramba kuti ataure kupariamendi zvakanyadzisa chaizvo. Nyaya yeHwange Colliery yakaneta nokutoti inyaya yecorruption yakatodonesa Hwange Colliery, yakatoita kuti Hwange Colliery isamire zvakanaka kusvikira nazvino.
Zvakabudawo pachena muongoro yakaitwa kuti pane vamwe vakaita samuzvina bhizimisi Shepherd Tundia vekukwekwe vakashandisa zita remutungamiri wenyika kuvhiringidza zvinhu mukambani yeHwange. Paramende haina kufara nekushayikwa kwemafuta emotikari munyika, uye komiti inoona nezvemhando dzemoto yakashedza makambani anotengesa mafuta, Reserve Bank of Zimbabwe pamwe navese vane chekuita nenyaya iyi kuti vazotsanangure kuti dambudziko iri ringapera sei. Governor weRBZ Dr. John Mangudla vakaudza paramende kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika yese, asi zviri kuitika zvinoratidza kuti mafuta aya haasi kukwana sezvo mitsetso yemotokari mumagaraji iri kuramba ichireba. Nhengo dzeparamende dzisati dzaenda kuzorore kisimusi dzakapasisa budget ra 2019 mushure mekumanikidza gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti vawedzere budget radzo kuti dzikwanise kutengerwa motokari dzemhando yepamusoro dzerudzi rweToyota Land Cruiser. Apo gore ra 2018 riri kusvika kumagumo, vakawanda vanoti vanoda kuona nhengo dzeparamende dzichiita basa rinosimudzira upenyu hweveruzhinji, kwete kuswera dzichiita kunge ndumurwa dziri kurwira zviwitsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Pane varume vaviri vainge vakapfeka mbatya dzemasoja vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga pazuva rekisimusi munzvimbo mbiri dzakasiyana. Murume wekutanga anonzi akarova makondakita maviri panokwirirwa mabhazi ekwaRusape. Mumwe wevakarova anonzi achiri muchipatara cheRusape General Hospital. Vakaona zvichiitika vanoti murume uyu haasati asungwa. Studio 7 ainokwanisa kunzwa kumapurisa ekwaRusape sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Murume wechipiri anonzi akarova munhu nebhodhoro akamucheka zvakare pahuro nebanga, izvo zvakakonzera kuti afe. Izvi zvinonzi zvakaitika nezuro kuward 10 kwaSeke, apo vanhu ava vairwisana pazvitoro vachinwa doro. Vakaona zvichiitika vaudza Studio 7 kuti nyakubaya mumwe nebanga akasungwa nemapurisa, asi atinokwanisa kunzwa divi remapurisa ekwaSeke. Asi kanzura weward 10 amai Irene Manjoro vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti murume akapondwa uyu akange ari munhu kwaye zvikuru.
Inini kufone wakwanda aitwa ndatofone kwantizi mukomana yakauraya vanonzi Kalisa rateiwa ndiye akabayiwa panonzi paharawa pamashopu nemusoja iye achibva afa. Anzi atozotakurwa nhasi kuenda kwaRusape nemapurisa abafira ipapo.
Akasungwa here musoja uyu?
Zvemusoja kusungwa handisati ndaziva, bandiritina mubhijana handisati ndaziva kuti akasungwa here. Asi ndangozvinzwa izvozvezvo munhu atoriwo sekuru wedu akafa kutoriwanidi, asi zvokuti musoja asungwa handisati ndazvinzwa, ndoda kuti ndikomiseni vari ikoko vandiudzewo.
Asi zvakaitika nezuro?
Zvakaitika nezuro yekuti ndimanheru.
Munoziva kuti nyaya yacho yanga iri yechii?
yokuti vanga vabaira nehandira kuti vari gaindi ndiri konsemenidzo vari iko kwandi kuti
apane zvimwe zvamunoziva here nechiitiko ichi
ndingorwadziwa nefiro yaita mwana yanga ari kushingaira kuchengeta mhuri yake angatide twana tudiki
avo vanga vari kanzura wewadi 10 kwaseke amai Irene Manjoro vachitaura vari parunare kwaseke kwakare natanonoka wande westudio 7 Sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union ririkurudzira hurumende kuti isatare mitengo yezvirimwa zvavo mwaka uno ichiti varimi ndivo vanofanira kuzvitarira mitengo yezvirimwa zvavo. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti varimi vachashandisa mari yakawanda mwaka uno nepamusana pekukwira zvakanyanya kwakaita mitengo yezvinhu zvavanoshandisa mukurima zvakaita sembeu, fetereza, pamwe nemishonga yesora neinodzivirira zvirwere pambesa dzavo. Nokudaro vaZakaria vanoti hurumende ikaenderera mberi nekutara mitengo yezvirimwa varimi vanogona kurasikirwa nemari yakawanda sezvo hurumende ichiwanzotara mitengo iri pasi nguva dzose. VaZakaria vanoti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yezvirimwa nekuti ndivo vanoziva mari yavanenge vakashandisa. Hurumende ndiye inotara mitengo pazvirimwa zvizhinji zvinosanganisira chibage, donje, gorosi pamwe nebinzi.
Tinofanira kuregera market ichitiudza kuti chirimwa ichi mutengo wacho ndouyu. Tine markets akafanana necommodity exchange ndo anokwanisa kutibatsira kuti value inoenda pachirimwa ichi, value inoenda pachirimwa ichi zvichibva nokudiwa kwachiri kuitwa panguva iyoyo. Izvozvo ndo zvinobatsira varimi kuti vaone kuti chirimwa chine mari munguva ino ndechichi, chirimwa chine mari ndechichi.
Munyoro anoona nezvekurima muMDC vaValentine Ziswa avanorimawo vari kuHeadlands mudunhu reManicaland vanotiwo kurima kunofanirwa kutorwa sebhizimusi zvokuti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yavo voga kwete kuudzwa zvekuita nehurumende pazvirimwa zvavo.
Kukwira kwaita mitengo yezvinhu hakuzowirirana nemapurizi kana zvavo zvava kutengwa. Kuti vachizodzokera back kuminda hazviiti. Saka iko zvino is very unlikely kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kurima kusvika pavaizvitarisira.
VaZakaria vanoti hurumende inofanira kugadzirisa kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kuitira kuti vaite basa ravo vasingatemeswe musoro nenyaya yemitengo.
Saka nyaya iyi inoda kutogadzirwa kumusoro, hurumende ichitarisa kuti zvinoita kuti ikonomi imire inzi yati yamira yanyatso kuti twaso ndezvipi. Varimi vari ready kurima asi chavanoda varimi kubatsirwa kuti vagone kuti kana vachida kutenga mainputs vanomatenga nenzira iri nyore.
VaZiswa vanoti rimwe dambudziko ravakatarisana naro sevarimi nderekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwereti kumabhanga sezvo varimi vazhinji vasina tsamba dzinoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi kana kuti matitle deeds pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvavanoda mukurima. VaZiswa vanotiwo varimi vazhinji havasi kuwana mbeu nefetereza paine nguva zvavanoti zvichaita kuti gohwo remwaka uno ridzikire zvakanyanya.
Nhamo yatanayo ndeyekuti even mafarmers kuti vaende kunotora mari kumabank chekutanga mari yacho yakadzikira value. Chepiri mari haisi kutoreka kumabank. Therefore kuti murimi aitore mari agonotenga zvinhu zvaakudhura pato nemutauro zvichaita kuti goho redu ridere zvakanyanya. Asi chimwe chikuru chandirikuona chekuti icho vehurumende they don't even seem to care.
Gurukota rinoona nezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaedza kugara pasi nevemasangano anomirira varimi kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo. VaShiri vati hurumende inokoshesa varimi zvikuru sezvo vari ivo vakabata upfumi hwenyika. Zimbabwe yaizivikanwa zvikuru munyaya dzekurima zvokuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzaipona nechikafu chaibva muZimbabwe. Asi pakatanga chirongwa chekubvuta mapurazi evachena pasina muripo pasi peutongi hwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, gohwo renyika rakatangawo kudzikira zvakanyanya zvokuti Zimbabwe yava kupona nerubatsiro munyaya dzechikafu sezvo nyika iri kutadza kurima zvinoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatereri musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheDiaspora Forum nasi patinenge tichikukurira nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvezororo rekisimusi negoredzva. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.